nasi msangano wabano wa MDC ushitungamirwa na Dr. Morgan Elijah Tsvangirai waita yatinotiyo mchirungu extraordinary national executive meeting amzinda wedu muno mkudara Harare Harvest House padzewa nyaya dzakati wandei dzakanangana ne kibongo zvakasvika kuBulawayo masvondo mashomapfuura saka ndinoda kuti vateerera zive kuti pane zvirongwa kana zvetinga kuti mchirungu maresolutions azobudiswa iwo patsanurwa na President Morgan Tsvangirai kupira kwaita musangano wedu wafamba zvikuru zvakanaka saizvo chokutanga pana vanomutevedzera Deputy National Spokesperson Honorable Tabitha Khumalo vakambenge vamiswa basa vanzi ivo vadzokere pachinzvimbo chavo with immediate effect nokuti ongororo yakaitwa neprobe team yakatungamirirwa na Abita General wedu yakawana pasina humbo wokuvanangisa nebongo zozo rakaitika kuBulawayo masvondo mashomapfuura. Kechipiri, pana mutevedzeri wemubati wehomwe vaCharlton Wembe vakambenge vamiswa basa vaWembe vanzi vachamboramba vari pasuspension maringe nemafindings akaitwa neprobe team izvo zvakanyanyanangana nemahuya vanonzi vakanyora padandemutande reFacebook.
Tiri kunzwawo kuti murongi wemabasa mubato vaAbednego Bhebhe vambomiswawo basa. Chikonzero chei?
Ichokwadi, Honorable Abednego Bhebhe vamiswa basa with immediate effect. Izvo zvakanangana nezvakawanikwa neprobe team. Zvakanyanyanangana nemashoko avanonzi vakataura kune rimwe bepa renhau nderenewsday. Zvinonzi mashoko avakataura kana kuti avanokotwa vachitaura munewsday imomo anonzi mashoko anosoresa basa. Chirungu anoti ivo putting the party's name into disrepute.